sangano revagari rematsungenyati justice and repair alliance kana kuti mura rechimirirwa nemagweta aro ekwamutendi mudisi nechishumba rinotiraendesa tsamba yeyambiro kukanzuru gweta revagari paadvocate philip shumba vati kanzuru inofanira kutora matanho ekubvisa makurukoza aya nekuti ndiyo ine matangi emvura ari mugomo remumusha wetarget copy
tsamba itakanyora ikaenda kucity of mashingo chigununʼuna maererano nemakorokoza vari kucherachera zvemamining kugomo retarget copy takavazivisa mutsamba iyoyo kuti zvanga zvichiitwa kana kuti zviri kuitwa nemakorokoza zviri kunze kwemutemo uye zvine dambudziko rekuti zvinokonzera njodzi yekudhirikira kwedzimba dzevanhu dziri mudhuze pamwe chete nekukanganisa mvura inomwiwa nevanhu sezvo mugomo rimwe chete imomo mune tengi remvura inoenda kumaresidential areas kunogara vanhu vamucheke
matanga aya anotyirwa kuti akadhirika nekucherwa anogona kupa kuti dzimba dziri pedyo nawo dziyeredzo nemafashamo emvura sezvo zvichinzi anotakura marita anosvika mamiriyoni 10 anopa dhorobha rose mvura yekushandisa amai endes takaedza vemumusha wekwamajange vanoti kunze kwenyaya yemvura makorokoza aya ari kushandisa zvinoputika achidhura gomo zvobva kuti dzimba dzavo dzitsemuke uye kukonzera ruzva rwakanyanya
womuwadi 6 tinonzwa hora dzinodhugwa tichivhundutsigwa nguva nenguva dzimba dzinondengedeka zvokuti totoshira dzimba
meya wedhorobha remasvingo vacolin maboke vanoti vari mubishi rekugadzirisa nyaya iyi
last council meeting takaita resolution yokuti maconsent papers esata takaita kuvanhu vari kumaina pagomo timawithdraw saka izvozvo tasara kutinyorere minister of mines kuti semacity of masvingo atisina patinoti tiri kuconsenta kuti vanhu vaite mamining activities pagomo apo
mukuru webasa mumura vaanoziva muguti vanoti vatora danho iri nekuti upenyu hwevanhu hunogona kupinda munjodzi
nyaya yehuri iripo ndeyoti pavava kuchera iko zvino mugomo imo mupato wapazasi pematengi anova anochengetedza mvura inomwiwa neguta rose pane njodzi huru yekuti kana matengi waya akaukundikana nenyaya yekudengenyeswa kwaanenge achiitwa nehora dziri kuputika pasi akaukundikana akawondomoka panogona kuita njodzi chaidzo kutofuwa kwevanhu nemafloods anogona kukonzeresa vanhu ipapo
asi mamwe makorokoza akataura nestudio 7 anoti ivo vari kuchera mugomo umu nekuti vari kusevenzera vakuru vakuru vezvematongerwo enyika avaramba kudoma nemazita avo mumwe mukorokoza anoti iye anoda kuzivikanwa nekuti chinjiri ati chavanoda chete imari zvematangi nedzimba dzevanhu havanei nazvo
imba yemunhu kana ikawa inogona kungovakwa imwe asi mari iyi hatingairedzi nondopatoraramira saka ivo kana vachiona kuti dzimba dzavo dzinowa ngavachinjirwe kugara vaende kumwe tiri kune dzimwe nzvimbo totobudira zasi nemba yemunhu zvodoti apa hatingamboshamisiki tengi remvura iroro harogona kungova kana tiripo tei tingozoona zvinoitika tiri mukati imomo
magweta emura ati aendesa tsamba idzi kubazi rinoona nezvezvicherwa munyika nekuhofisi yegurukota remasvingo vaisra chadzamira vashumba vati pakasabuda zviri kudiwa nevagari nyaya iyi inopedzwa nematare edzimhosa sezvo ine chekuita nekodzero dzevanhu dzakaita seupenyu nemvura ndakamirira studio 7 masvingo ndini godi chimutimba